Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, October 28, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the way forward following public protests over sanctions imposed on some ZANU-PF officials by the West.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 Mitambwe frequency and on the 4930 and 15460 kHz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. Please visit us on www.voashona.com and www.voaindebele.com right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about what needs to be done for the West to remove targeted sanctions imposed on some ZANU-PF officials.
Assistant Secretary for the United States Department of State's Bureau on African Affairs, Tiga Nagy, says a lot still needs to be done for the targeted sanctions to be removed. Nagy says the United States, along with the international community, wants the Zimbabwean government to demonstrate clear commitment to and implementing of true political and economic reforms to adhere to its own constitution.
Nagy further says this means immediately ending state sanctioned violence against Zimbabweans, implementing laws to govern govern free and fair elections, respect for human rights and freedom of expression, implementing a transparent land reform, and prosecuting those who participate in corruption and perpetuate rent-seeking behavior. He says all this will send a strong signal to the international community that Zimbabwe is ready to turn a page on its past.
But ZANU-PF says indications are that America is not becoming more hostile to President Emmerson Mnangagwa's government as it imposed targeted sanctions on State Security Minister Owen Ncube as the country was staging anti-sanctions protests in conjunction with the Southern African Development Community.
Before we proceed, here is a quick reflection of what happened on Friday during the anti-sanctions protests and some public reactions. Dakota Lekwete was among the protesters in South Africa.
Indaba yethu kubana ukuhlonipha idecision yethu ye African Union yesadek yokuthi European Union, American government and the government of Britain babaphelise ama sanctions aba yenze abezimbabwe, because nama sanction aqale ngendaba yokuthi ubaba uMgabe bebafuna yena. Ubaba uMgabe akekho manje siyacela njengabantu basesade nasemzantsi Afrika ukuthi lama sanction makaphelisiwe, abantu bazimbabwe bayazi ukuthi baphile kakhulu, ngoba khona manje abantu basezimbabwe bayahlupheka ngenxa yama sanctions.
That is Dakota Lekwete in South Africa. He's saying that people are actually suffering because of the sanctions. In Bulawayo, we've got Maluba Mhlaba, who was not a happy person altogether about the protests. We are trying to get the video.
Thina sithe nxa besifuna ukuthi siyetshengisela ngokuthi izinto ziyadula kwathiwa kakuvunyelwa ukutshengiselwa. Kathe siloko sokuthiwa kuyatshengiselwa ngenxa yokuthi kufunwa ngubani. So mina I'm not part of that. Lokhu to benefit bona abayibo abaphambanisayo. Ama-sanctions lawa kuthiwa kulama-sanctions alube laba abantu bayaqondisa izigwegwe zabo. I'm born to develop the sanction in the first place.
That is Bulawayo resident Maluba Mhlaba, who is saying that he didn't participate in the anti-sanctions protest because those people who are targeted have got some issues with the Americans, with the UK and others, and they should do the right thing. And then we've got Finance Minister Mthuli Ncube, who was also there in Harare.
Instead, if a country is deemed to be under sanctions, whether targeted or not, it just becomes a cloud, and then those who may wish to invest shy away. So we are also, you know, not receiving certain foreign direct investment because of the label of sanctions. So you can see how it's impacting, and I could go on and on and on. But clearly, the impact is economic. It is deprived of jobs and of job creation opportunities and growth opportunities.
That is Finance Minister Mthuli Ncube. He was there at the National Sports Stadium where people were gathered to stage the anti-protest campaign. And then what's next after the protest? Amid tense relations between Zimbabwe and USA. Marvelous.
Yes, I join in the show right now and tell us what you think about this issue. Please note that we're also live streaming this show on all our Facebook pages, so visit us at VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 right now and give us your view. You can leave your number and we'll call you right back.
Yes, urukandaba ke nxa sitsha udaba lolu siyabona ukuthi namhla sikhangela khonoku ke umkankaso wokuthi kwesula ezithezo zenoto ezafakelwa abanye abantu abakubandla leZANU-PF kuthiwa ke bephula ilungelo likaZulu njalo benza konke okungalunganga kwele Zimbabwe okunye njalo. Bathi phela kulokukhohlakala okumangalisayo kule Zimbabwe ngakuyaphela ngakuyalungiswa. Sibonile nje uTilbo Negi yena okhona ngaleke kuDepartment of State okhangelane lokwenzakala kuzwekazi leAfrika singathi umsekeli wakhe lowo okhangele khona ngale. Esithi phela ukuthi kukhitshwe kumbe kwesula izitshezo lezi kumele kulungiswe into zokhetho, kumele kulungiswe inkohlakali, kumele kulungiswe konke ke into ezingani ziyahlupha zingake sulwa lezo zijeziso. So ke singijayini sibona ukuthi siyangaphonda balolo. Ye kunjalo ke Marvelous.
Aiwaku nayo vachango bva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza inhasi tiri kutarisa isu tiri kumbozeya kuti kuratidzira kwakaitwa hiko munyika nemusi wechishanu kwekuti zvirango zvakatemerwa mamwe makurukota uyezve vamwe veZANU-PF kuti masanctions abviswe kwakashanda here nekuti tinoona kuti mushure mekunge kuratidzira iku kuchingopera takaona America hurumende yeAmerica ichiti iyo yanga yakuisa vamwe zvakare pamasanctions ipapa yakatemera zvirango kune vamwe makurukota ehurumende saka tinoda kunzwa kubva kwamuri kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi. Regaiti mbonzwa vamatema danda vachitaura ivo nemusi woyo wechishanu pavanga vari pakuratidzira kuti kuratidzira kwakakosha sei kwavari ivo neZANU-PF. Regaitinzwa kuti vakati chii.
Zuva ranhasi izvo rakakosha zvakadii kumhuri yeZimbabwe?
Rakakosha pakuti mhuri yeZimbabwe iri kuita statement yekupa sanctions gaet. And I think the message is clear. People have come. They are still coming. Zvasara ku Britain, America ne European Union kuti vano respecta here zvido zvevanhu veZimbabwe, zvido zveSADC, zvido zveAfrica.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vamatema danda veZANU-PF vanga vari kutaura ivo vari ku National Sports Stadium uko kusina kunyanyouya vanhu vakawanda nemusi wechishanu. Asi kune dzimwe nzvimbo takaona zvakare bato reMDC rinopikisa imomo muAmerica richiratidzirawo nemusi wemugovera, musi weSaturday, vachiti ivo vanga vasiri kufara nenyaya iyoyi yekuti dzimwe nyika dzemuSaturday dzanga dziri kuenderera mberi dzichibatana neZimbabwe pakukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Gaitone zvanga zviri kuitika imo muno muWashington. Aiwa, apo tiri kuona isu dzimwe nengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vemuno muAmerica US branch vachiwanikwa ivo vakawanikwa vachiratidzira vachibva pamuzinda weZimbabwe imo muno muWashington DC vachienda kumuzinda weTanzania uko vakanga vari kuti ivo havasi kufara nekuti SADC yanga yakatsigira Zimbabwe munyaya iyoyi yekuratidzira. Saka ndozvatiri kutaura ipo pano, uyezve kana muchida kuti tikufonerei nyorai nhamba dzenyu. Tiri kutiona pane vamwe vanyora nhamba dzavo pana apa pana na Richard Mukaro arikuti muri seiko Studio 7 aiwa tiri wadi learn more DG uye zvemunoziva zvokuita ibva imawanikwa muchidzvanya bhataniro rakanzi share kuitira kuti tikakufonerai mukapinda muchirongwa hama neshamwari dzenyu dzinobva dzakunzwai. Tabitha Manyona ari pananzi muri seiko muri yeZimbabwe isu bho asi kupisa kuno kwanyanya ndiri muno muzimu saka aiwa nyora ipo pano tigotaura tichionesana kuti muri kuona seiko zviri kuitika nyaya iyoyi yemasanctions munoona achizobva here nekuti tinoona America iri kuramba ichitsinira iyo kuti Zimbabwe inofanira kuremekedza bumbiro remutemo wenyika uyezve varegedze ivo hurumende kuti vapunyikidze vachiwanikwa ivo vachishungurudza vanhu saka ndozvimwe zviri kuitika pano asi ndiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga tina vatawanda dzvokora veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa tinokuchingamidzai pachirongwa vadzvokora.
Makadii Tete Marvelous, makadii muri yeZimbabwe yakateerera.
Aiwa tiri wadii, mungatisananguro here, tinoona kuti imimi mamuine kuratidzira kwamamuinako imo muno muWashington. Tichionawo kuti ZANU-PF yakaratidzirwa kuHarare nekune dzimwe nzvimbo. Titaure kuti zvakakosha sei kuti muwanikwe muchipinda pakuratidzira ikoko.
Regai nditange nekutenda muri yeZimbabwe kwese vakateerera, vese vaka ratidza munangagwa kuti haachadiwa ndonga akambenga achidiwa nekuregedza kuenda kunomacha kwavanga wanzwa uye kuzomacha kumacha nhando pakada kutenda muri yeZimbabwe vakaratidza nyika yese kuti murume uyu hadiwe nevanhu haana mbobvira adiwa nevanhu uye haachadiwa nevanhu zvakare saka ndinovatenda nekusaenda kwavakaita ikoko makaona mese kuti ground ranga rakashama musina kana munhu ndozvinotoratidza izvozvo kuti munhu uyu haana vanhu vanomuda haana mbobvira adiwa zvachose. Ndochiuyawo kuno ndoda kutenda mhuri yeZimbabwe yakauya kuno kuWashington DC tikanoratidzira paZimbabwean Embassy tikazoenda zvakare kumuzinda weTanzania. Takaenda kumuzinda weTanzania nekuti ndokuna vaMagufuli anove chairman weSADC tichida kuvaratidza kuti ko sei muri ku supporta vanhu vari kuuraya vanhu vari kuponda vanhu vari kutambudza vanhu muZimbabwe musingasapote vana veZimbabwe. Tangana tisingaratidzire kuti masanctions asabviswe bodo toda kunyatsotipa patsanure ipapo isairatidzira kune SADC kuti ko SADC sei muri kutarisa rutivi vana veZimbabwe vachitambudzwa vachiurayiwa vachipondwa vachisungwa zuva nezuva vasina kana chekudya magetsi mvura zvese izvozvo hamusi kuzviona here maakungonosapota vanhu ivavo madii mamira nevana veZimbabwe vari kutambura. Tapedza izvozvo tochizoenda panyaya yezvirango zveupfumi.
Aiwa batei zvenyu makadaro saka pane zvinyorwa here kana zvii zvamakasiya ikoko kuembasi yeTanzania?
Takanyora statement tinayo tinokutumidzirai yakatoendeswa kare kuSADC ikaendeswa kuna vaMagufuli izvozvi musunhasi unoyu vamutama chairman wedu weDMV vatoendesa tsamba imwe hard copy yatoti hard copy yekuti vabva vayatoona kuti ndotsamba yatakanyora iyi yatakaisa paemail. Vanhu vanga vaine imwe tsamba zvakare yatiri kuda kuti tigare pasi navo maambassadors ese ari munomu emusouthern Africa tichada kugara navo pasi tichitaura navo tichivakurukurira kubva kukwatiri isusu vana veZimbabwe vari kushungurudzwa nehurumende yavamunangagwa.
Maybe in English, if you can just tell us, you've just told us that you were here as MDC led by Nelson Chamisa protesting at the Zimbabwean embassy, and then you moved to the Tanzanian embassy. And you said something is going to be happening today. What exactly were you trying to achieve by your protest, and what's happening today?
What is happening today is we wrote a letter, we wrote a statement that was highlighting everything that is going on in Zimbabwe, the atrocities that are being committed by the Mnangagwa government against the Zimbabwean people. We recorded everything. We sent in with some hyperlinks so that they can see the brutality that is being perpetrated against the Zimbabwean people. So that letter was already sent by email, but our chairman for DMV, Mr. Mutama, who also deliver a hard copy to the ambassador. And then together with that statement, there is also a letter that we wrote where we are asking the ambassadors, including the Tanzanian ambassador and other ambassadors from Southern African countries, that they meet with us. The idea is to actually have a town hall-like meeting where all Zimbabweans in America are called, and then the ambassadors come and have a discussion with us. That will also give us, you know, time to explain to them the real situation that is going on in Zimbabwe, our side of the story, the people's side of the story, not Mnangagwa or ZANU-PF side of the story.
And why the Tanzanian embassy?
Tanzanian embassy, because the chairman for the current chairman for SADC is the president of Tanzania, President Magufuli.
Mm-hmm.
So we know if we can approach him, he may be able to listen to us and understand our concerns.
Mm-hmm. And we also saw the United States slapping some more sanctions actually on the Zimbabwean government by putting Minister Owen Ncube on the sanctions list. What's your comment on that?
That's what we have been saying, that the American ambassador, the American America as a country, doesn't listen to what the Mnangagwa or SADC say. They are a sovereign country. They make their own sovereign decisions based on what they are seeing on the ground. We all know that Owen Ncube, or Muda, as he is popularly known in Kwekwe, he is the one who has been behind all the abductions that have been going on in Zimbabwe. All the beatings against Zimbabwean citizens have been orchestrated and championed by Owen Ncube. And they see that, and they, when they see that, they take action. It has nothing to do with the MDC. It has nothing to do with any of us here. The Zimbabwean, the American government are in Zimbabwe. They are on the ground. They see what is happening. But what is important to note now is that Owen Ncube has been placed on sanctions. So how does that affect the Zimbabwean people? How mm-hmm. does that affect the Zimbabwean economy? The sanctions against Owen Muda are personal. They are targeted towards him. They are not going to affect Zimbabweans in any way. And we urge them to continue to look at those people who are helping the Zimbabwean government by beating up or abducting ordinary Zimbabweans to be put on such sanctions.
Thank you very much, Gibbs.
Yes, we've got another question. That is Mr. Philip Gaule of ZANU-PF. He's a former senator for Cholocho constituency. Baba Gaule, welcome to the program. Yes, so thank you so much. Ngasikhangela ke baba Gaule ngesindebe yokuqala. Abantu batshengisele emgwaqweni lapha. Sibonile sibili la kumabona kude e-stadium kade kutshaya umoya. Kodwa lapho ke kube sokusiba lo baba okuthiwa nguTilbo Negi we-United States lapha ke kuhulumende. Uthi khona babonile konke okwenzakeleyo njalo bayabona konke okwenzakale eZimbabwe. Ngakho-ke bathi ilizwe leZimbabwe kungani kuyengwa abantu batshelwa amanga ngokuthi ama-sanctions lawa ahamba njani. Njalo bathi lungisani konke okumele kulungiswe ukwenza ithi izitshe zizona ezizesulwe. Kambe ungabatshela usithini khonapho Gaule?
Yikuthi umumo lo Gibbs esikiwo umumo obuhlungu kakhulu empilweni zabantu lempilweni zezizalwane leZimbabwe. Ikakhulu xa sikhangela izandla zangaphandle zingenela kakhulu entweni zethu zelizwe lethu. Yazi kufana lo muntu Gibbs ongenela endabeni zomuzi wakho ebese kutshela ukuthi wena yenza uthi wena hlala solo umfazi wakho labantu bakho yiko kwenzakalayo. Ama-sanctions la esikhuluma ngawo Gibbs into eyaziwa ngumuntu wonke. Ikwi-SADC umangulufu ethena hayi asimeni ndawonye ama-sanctions la asuswe. Ukuthi kube kubetha umoya ngaphi langaphi mina kanguboni ngoba bona abantu ade kuthiwa ababemele ekhambe khathesi abantu abalamala zokugada besiya lapha kumele kuhlanganwe khona lani nani abantu abagwanithi zokuhamba kodwa ama-sanctions vele abantu bakhala ngawo abawafuni abantu ama-sanctions ngoba ama-sanctions la they are hurting the ordinary Zimbabweans abantu abazikhambela impoko yabaziphela abantu makhaza yiyo basafiswa ngama-sanctions la, yiyo bathwele nzima, yiyo abahluphekayo. Xa kuthiwa atargeta i-elite, atargeta abantu abathize abayibo ababusayo abasesikhundleni eziphezulu, akusikho ngoba umuntu onguyo othwele nzima ama-sanctions ngumuntu umuntu makhaza nje ozikhambela emgwaqweni ozivukela izidingela ukuziselela yena lemuli yakhe ethikho abantwana bakhe bahambe esikolo. Ngoba into ethi abantu bayiphilelayo ukuthi abantu bathole ukudla, abantu bayenelisa ukuthi bathole nemisebenzi, bathi okay, yonke into ama-sanctions ngala amisa yonke into. Xa sikhuluma ngabozidera bonke bona bana, asikhulumi ngokuthi ama-sanctions athageta umuntu oyedwa kumboja. Ngama-sanctions anincitha izimali, singadola izimali zokuthi sincediswe njengohulumende. Yonke into eyenzakalayo gips hinges on ama-sanctions.
Ye, kodwa kulokunye futhi okwenzakala eZimbabwe baba Gawule, okunjengomhlabeleli sibili owaziwayo kuthiwa ngu-Ian Makiwa, waziwa kuthiwa ngu-Platinum Prince. So ujaha lo uthunjwe ngabantu bamtshaya bamkwamula, wavuza igazi emakhaleni, wavuza igazi endlebeni, ngento ezinjalo. Nanko siyakubona. Kuzobuya ke sabona labantu abanye abatshaywa abakwi-civil society, kwabuya bonke ke odzamara kwazi ukuthi bangaphi. Khonokho ke imelika ithi yikho ngani kuyahlupha ukuthi abantu babhambabulwa nje kusale cala-celeni kungela lutho olwenziwayo.
Ilamanga iMerika gips wena njengawe thina sikhuluma sisabi ngithi ngisithi kuwe gips ilamanga iMerika yayingaphi ngesikhathi kukura undibulala abantu abalinganiswa kwathiwa inano labo kwathiwa yi-20,000. Nxa ekhuluma ngomuntu oyedwa kumbe ababili abafakathesi same to iAmerika yakhona. I-Amerika yakhona kusho ukuthi yi-Amerika egangileyo ikuyatshengisa ukuthi balento zabo abazijongileyo. Abantu laba gips ngutshele babuhlungu ngendlela bathathe abanye babo bathathelwa ngayo umhlabathi. Babuhlungu kona bana baloku bebuhlungu baloku beqhuba i-agenda naleyana ukuthi baqatshile batshaya beqatshile. Gips ngitshele mina angivumi, ngitshele ukuthi ngikutshele ukuthi angivumi ukuthi wena ungathi wena ngesikhathi lesana unkomo ebaleka esiyacathwa ngaleso bengamprotekthi bengammenzini unkomo ebika lokuthi umumo lo umubi besithi ku-right begadisa umgaba inqola yamabhiza ngabantu ababi labo balamanga abakho ngokulungisa abalungisi bafuna ukuthi usibusa bafuna ukuthi besicolonize okwesibili yikho sasa sikuvume konoko.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Gawule. So he's saying, you know, the Americans are colonizers and they looked aside when Gukuraund was massacring people. So why are they making so much noise? And he believes they will not actually remove the sanctions because they want to control Zimbabwe.
Wow. Mm-hmm. Anyway, let's hear the view of a caller. We have a caller online. Hello, Mkomatinashe. Hello? Hello, Tinashe. Simbarashe, hello? Mukoma Simbarashe Muripo ere. I think you have a
Yeah, kulomunye osecongweni kona bothi sizwe ukuthi silobane. Eh mfowethu kunjani? Silobane ecingweni sabona. Eh utwa ngohlongwa hlongwane kunjani?
I think we have a problem with our lines. Azana
lenkinga sibili ye.
Let me go to Mr. Jokora. Va Jokora. Muri kunzwa zviri kutaurwa navagaule vezano PF tipewo pfungwa dzei.
Ndanga ndichitoseka zvangu pavanga vachitaura. Vanotaura kuti dzimwe nyika dzisapindire vana veZimbabwe vachipondwa, vachiurayiwa mazuva ose, handi dzimwe nyika ngadziregedze kupindira. Kuinga One SADC iri kupindira yakarerekera kuna vamunangagwa. Ivo vana America nedzimwe nyika vanoregerere kupindira iyo Zimbabwe iye munangagwa nevanhu vake vachiita basa rekuponda vanhu. Asingagone izvozvo kuti dzimwe nyika dzione neighbor muvakidzani aone pamba pachipiswa mazuva ose, vanhu vachiurayiwa mazuva ose, vanhu vachirohwa mazuva ose, osiya zvakadaro. Izvozvi so tiri kutaura nemazimari ari kushandiswa nezanu PF panyaya yavo yecommand agriculture. Makanzwa vabiti vachitaura imimi kuti kune kambani inonzi FSG yakataikisa mari inosvika 600 million, makununu nemari anokwanisa kuitwa muzvipatara. Kune imwe futi inonzi fertilizer seed and grain kwakashayika about 400 million, yatoa 1 billion iyoyo isiri kuzikanwa kunzi yakashandiswa tii. Zvino kana vanhu vaakuuya vachitaura kuti udzai vanhu kuti mari iyi muri kuishandisa tii, nokuti hamusi kuisa mushonga muzvipatara, hamusi kuisa tii, marodzi ari kuita kunge makomba.
mari iyo inofanira kunge ishandiswa izvozvo. Saka izvozvo zvinhu zviri kuitika izvi ndo zvinoita kuti masanctions auye nekuti vanhu vezimbabwe maleaders ezimbabwe ari kuita zvaanoda ari kushandisa mari yezimbabwe zvaisingafanira kunge ichishandiswa vobvapo voponda vanhu vorova vanhu vada kuti zvese izvozvo zvisiyiwe zvakadaro hazvingagoni kusvika zimbabwe namunangagwa vagona kugara nevamwe zvakanaka atinoti mahuman rights varespekta mahuman rights evamwe then ana america nedzimwe nyika vanorega kupindira.
Motora, the same thing in English. What's your view from what Mr. Gaule of ZANU-PF was saying?
What he's saying other countries should not be getting involved in what is going on in Zimbabwe. But we see on the other hand, Zimbabwe also goes to other countries like China, Russia, and these other countries to try and solicit for support. So why can't the people of Zimbabwe and why can't other countries that are seeing the atrocities that are being committed by ZANU-PF in broad daylight, the 18 people that were killed in January, the 6 people that were killed in on August 1. I heard him saying, we are up R1. 18 people is not one people. 6 people is not one people. And the other countries also intervene so that this doesn't continue to happen. Because if countries don't intervene, it means 18 more people are going to be killed the other time. 6 more people will be killed. So we don't want to go there. So other countries have to come in and try to help the people of Zimbabwe. We are also looking at the issue of corruption, which is what we know is causing the sanctions and the suffering of the Zimbabwean people. 600 million just disappeared. They don't know. We had Honorable Piti, our vice president, talking about that 600 million. They can't account for it. 400 million also disappeared through the command agriculture. And it's even more than that. Total amount of money that has not been accounted for by command agriculture is coming to $3 billion.
Mm-hmm.
So all those things, they have to be dealt with.
Thank you so much. Please stay on the line. I understand we have two callers that are waiting, so we're going to take them quickly before we go to Mr. Gaule.
Yes.
Yes. Abantu singakhuluma ngendlela ezihlukeneyo. Umbangela wezijeziso lezi, izijeziso lezi zayenziwa ibandla elithethe umbuso njengamanje. Ayikho into enye singayigxeka or sigxeka amazwe aphandle or sithini. Because abantu they have to understand ukuthi from the beginning, ilizwe abantu abamnyama beqala ukulwela inkululeko yeZimbabwe. That time, Robert Mugabe, he was a teacher. You understand? And Joshua Nkomo, wife Russia, Siadula, including the Zimbabwe. The time Joshua Nkomo outside, I didn't know about Kulisan and Umkali, but you were in a sense of Varela Conanat Zimbabwe. What I said is Gale Air was involved with Utiana and apparently outside where the Uti, Varians and Bam Varela and Pelan. Lenze ukuthi umlephuma ngoba yabatshela ukuthi uma ngiphuma mina ngizavusa umhlaba ngeke ngithathele umhlaba uzoba ngowena. Uthe ephuma namanje banikeza umbuso kanaphothe emaplazini abantu bahlala bengaphasi kombuso nalowo amaplazi benganawo. Njengamanje
ifoni yakho sikiliza mnumzane. Ifoni yakho sikiliza ngamafutshane kumele kwenziweni.
Mina ngibona ngathi khona lokhu ukuthi bathi bona amazwe ayiphetheya akhipha ama-sanctions. Kodwa into emangalisayo ukuthi ama-sanctions phela afakwanga kuZimbabwe as a whole. Ama-sanctions afakwe ku-certain individuals abaku-government abayibo aba-involved ezintweni ezenze ilizwe laseZimbabwe laze lawa namhlanje lasiya kulesi simeli kuso. That's why sithi thina as long as kusathethe iZimbabwe, sanctions must stay there. We want ZANU-PF out of power until kuze kuphuma ama-sanctions. Ama-sanctions azophuma ephuma ngoba ungene umbuso omutsha. ama-sanctions ephuma manje kusaphethe izana, we're going to be in the same route again.
Thank you very much.
People, they are so corrupt.
Thank you.
I want to say that.
Yeah.
They are so corrupt. They have been corrupt long time back. We want a new leadership with a new direction for the people of Zimbabwe. Not a same part like ZANU-PF.
Let's take the next caller. Mkoma Simba Muripo ere.
Ndiripote te murise iwo.
Ai wati tukutaura nemi muri kupi?
Ndiri kuno ku South Africa kumafikeni kete.
Taura itinzwi.
Ya ndiba kutaura pamusoro penyaya masanctions ya netsa iyi.
Mhm.
Chiripo ndechekuti kana uchida kugona nhunzi usingadi kunetswa nenhunzi. Ingobvisa chakaora chete, ukangobvisa chakaora chete pamusha.
Mm-hmm.
Kana nhunzi hauchadziwani pamusha. Nyaya iri kuitika apa ndeyekuti vamunangagwa vari kungochema vachingoti yeye masanction. Nyaya iripo haisi masanction, ende kubvisa masanction hakuzi kuswera vachiita ruzha mumastriti kuita ruzha mumastadium.
Mm-hmm.
Asi kuti nyaya iripo ngavagadzirise zvinhu zvakakonzeresa kuti nyika itemerwe masanction. Ipapo pakangodaro masanctions anobva ave nyore kubvisa. Ende masanctions acho haana kutemerwa nyika yose, akatemerwa maindividuals.
Mm-hmm.
Saka chinondishamisa ndechekuti zvakafanana nemurume anorohwa kubhawa uko, arohwa kubhawa anosvika kumba, osvika kumba uko achichema kutaura kuti ya uya kuno kuone zvandokuita kuno.
Mm-hmm.
Asi kubhawa kwacho warohwa ukamhanya. Iye munangagwa anga ariko ikoko kuamerica ikoko kumusangano wako. Haana kumbo, hapana chakabuda pamusoro pemasanctions. Auya kuno kuZimbabwe kunoku ndokozotinyaudza achiti kwanzi ngatidemonstratei kuti America izvione kuti hatisi kuda masanctions. Hazvishandi zvinhu zvakaita saizvozvozvo. Iye ngaagadzirise, ngaareforme nyaya iri kukonzeresa kuti masanctions arambe achitemerwa nyika, vakuru veZimbabwe, kubva kunyaya dzemaelection chaidzo kuti sei nyika ichingoramba ichingonzi masanction, masanction. Haisi nyaya yekuti kungoramba ichingotemerwa masanction, asi inyaya yekukoniwa kutonga. Apa vakuda kuhwanda nemunhu kuti masanction. Asi nyaya iripo ndeyekuti iye munangagwa pache zvake akonewa kutungamira nyika. Ini ndachida kuti ngaambobva masanction iwo aramba aripo, iye asuduruke nehurumende yake ZANU-PF, tomboisawo vachamisa kana umwe leader asiri iye, toona kuti masanctions aripo akatevedzera zvinodiwa. Hatifambiri mberi here. Nokuti tiri kuona pa-2008 pakaitika hurumende yemubatanidzwa paya, still masanctions aivapo, but ndopakazoitozolasatu kureva kuti masanctions haana kunyaa hasimo effective. Asi ivo pavakanyaya kurasika, pavakabvisa US dollar vachiti US dollar harishandi, vobvisa mari vachiisa mazuga, ndopavari kuondonga nyika ipapo. Kureva kuti munangagwa problem yaainayo ndeyekuti haasi kuda kupiwa maideas nevanhu vane njere, asi kuti ane full of I know. Ndo dambudziko riripo rokuti utongi hwake ndehwangu chete, hapana umwe munhu anofanira kunipawo maideas. Ndo zvatinoona izvi. Saka masanction aya haakwanisi kubviswa chete nekuti vaita ruzha, asi kuti vagadzirisa here, vatevedzera here zvido zvevanhu.
Human
rights ari kuchengetedzwa here munyika?
Tinokutendai Mukoma Simba Rashenhasi. Pana pari kupisa, regai tipewo vamwe chance. Muve nezuva rakanaka. But I hear Mr. Gaule is burning to respond, so please go ahead. Mr. Gaule, I think you wanted to respond to Tawanda Jokora and also to the caller.
Yes, ndiri kumunzwa achitaura ari kutaura zvake zvebato ravo MDC. Ndizvo achitaura kuti munangagwa ngaabve kupinde chamisa. Ndaanchisina kuti ari kutaura nenyaya yemasanctions. Iye ari kupromota agenda yepati yavo yeregime change. Apa tiri kutaura nyaya yemasanctions. Masanctions aripo. Uyo Muchinda uyo atada kutaura uyawe amboti iye nyaya yekuti vanhu vakafa vaviri kwokuti vangani. Hai, hazvinei izvozvo. Watoti kuti haasi kubata nyaya yegukuraundi, seichitiza nyaya yegukuraundi,
sei vechitiza vanhu vese havari kutiza nyaya yekugura hundi sei vechitaura ivo ma MDC yayo ari kutiza nyaya yekugura hundi sei vasingataure nyaya yekugura hundi kuti vanhu vakafa kuno uku thousands of people died vaka ma atrocities akakomitwa nekugura hundi vanhu Mugabe was the leader and Mugabe wacho anga batana nevarungu veko America vacho ivavo vana queen vacho vechikudza ngoro yamabhiza echimutambira ikoko zvakanaka chichashata nhasi wapa munhu 1 wapa vanhu 2 wapa vanhu 7 then America ne Britain yomhanya nazvo unongoona kuti vanhu vacho vari chinangwa chinangwa chavo vane zvimwe vari kuwanda wanda but they cannot hide behind their fingers. This is exactly what is happening. And we are not going to allow this to happen in our country. Because these people have a regime change agenda. This is what, if you cannot see it here happening in Zimbabwe, we can see it happening in other countries as well.
But Mr. Kaule, the thing here is, we know that the opposition is there to change a government. And that is exactly what it means when you say Sampo has got a regime change agenda. You cannot be in the opposition if you don't want the seat of power. So maybe that's what they are doing. And to fight for power, you need to do some of those things. But nanga kubuza nje ngesindebele ukuthi baba Gaule wena ngombono wakho kuyiwa phambili pho kumele kwenzweni ngombono wakho sibe
kunjalo Gibbs. But then I regime change agenda even nanga abantu of opposition they must and ride ekushuphekeni kwabantu ukuthi abantu kabahlala badlintwala ukuze bayenze umvukela. Aso people sizimodileleso abantu abakhululeke bathola izinto zonke bese bekhamba bese yavota bevotela into abayifuna kodwa besuthi bezile bengahawuli njengakhona kokwenzakalayo yikho sikufunayo ayibona ukuthi abantu ubafake ekhoneni lakho ukuthi badle isikuba ukwenzela ukuthi at the end of the day abantu bahlamuke bathi uhulumende lowo muvi kuyini eliphosela izipanela ukuthi into zonke zibotshwe izikhumba zihome zitikere yikho abakufunayo laba abantu. Abantu bengayenza njalo sokulula ukuthi abantu bazonde. Abantu bengazonda bayenza loba yini into abangayenza.
Siyawuzwa kakhulu bamba khonapho sithatha ubaba uThembo Moyo. Baba Moyo, ungawutshona njani Themba? Themba Moyo, uyangizwa mfowethu? Ngiyakuzwa kakhulu unjani khonapho. Uyaphila?
Yebo, ngiyaphila baba.
Kumele kwenzweni ke baba Moyo kuyiwa phambili lapha ngezijezo zenotho lezi kumele kubanjwe njani khonokho?
Ayisongonazelelayo ikuthi uyazi iqiniso lona elikhona elizweni lakithi laseZimbabwe ikuthi ibandla vele elibusayo lilo ncindezelo. Izijeziso zenotho lezo kuzize zibe khona izijeziso zenotho vele kwakuvele kuhambe njani kuze kule zijezo zenotho. So esingakho thina sicela ukuthi izidezo zenotho lezo ezayithiswa labo abaphatha intambo be-government yeZimbabwe zibe khona beqale belungisise udaba lwabo lokutshontsha ngaphakathi yibo babulala ilizwe kathese besithi ilizwe libulewe izidezo zenotho. Ilizwe alibulawa izidezo zenotho, bathe befakele izidezo zenotho baqala ke ukutshontsha imali yelizwe. So now kathese-ke sibesalele amasanshini akhutshwe bona bevele betshontsha, abaqale belungise ngaphakathi endlini yethu, abayilungise kuqala ukutshontsha kwabo kuqala.
Hayi, siyakuzwa kakhulu. Ungathina kusasemoyo baba babhayi
regeititore mumwe kola. Hello kola, varichamoyo makadiko?
Tinofara. Muri sei?
Aiwa, tiri wadi. Tiri kutaura nemi, muri kupi?
Murutana mfundisi Moyo ku South Africa.
Ehe, taurai tinzwe pfungwa dzenyu.
Ya, pfungwa dzangu dziri pakuti chekutanga panhau yandiri mukati menyika yedu yeZimbabwe. Zvaifanira kuti zviitwe chekutanga vanhu vasati vagurudza bere kuti masangani abviswe. Vaifanira kutanga kuuya nekutaurirana panozozondiwa mukati menyika. Kana vachinge vabvumirana zvakafana izvozvo, vozodini? Vozoridza hwisiri nokuti hazvibatsiri kuchemera kuti refuri ndowatilisa. Vaifanira kuti papenalty imi pachenyu muchitadza kuzvimwisira bhora kureva kuti chepatochito mukati menyika yeZimbabwe. Vanofanira kuti pachavo utungamiri hwose hwezanu PF neutungamiri hwezvematongero enyika vari mukati menyika vataurirane, vayanane, kana vachinge vatanga vawira maproblem o sarukati menyika vozodini vozozama kuchemera kuti zvinzvibvise asi kana pasina kudero handioni iri nhau ingava nhau yakanaka chere masarishen akabviswa zvavo kuti nhasi abvisiwa problemu ingori problemu aigari hapasi pane nhau saka kuona kwangu kuti muzimbabwe chinhu chokutanga ngavagone kubatana pachavo votaurirana vatungamiriri madzishe masadunhu vanamati vose nevana vezimbabwe kana vachinge vadero vozoona kuti vodii nokuti hazvibatsiri chinhu kutanga kukwira kumusoro pasi pasiri neminzwa ngatitange kugadzirisa minzwa iri munzira kachinge tagadzirisa minzwa iri munzira tozoona zvimwe zvokuita nokuti zvose hazvibatsiri kutanga nekumberi nokuti rimwe divi zvingava zvinhu zvakanaka asi dambudziko haringagoni kuti ringatambirwa nokuti tingagona kuti vanhu vacheme sezvakaitwa vhiki pamugove vanhu vache vakadanidzira kupinda kusara friday vanhu vakadanidzira kusaivaona kusouth africa kuno but chinhu chakafanana ichocho hazvigoni kuzvifambi zvakanaka uye futizve ndiri kunzwa vakawanda kana baba vagaule vanoti problemu yakadanwa nemdc kuona kwangu handingaripuve yakadanwa nemdc matambudziko ari mukati menyika yezimbabwe anoonekwa anonge achingoitika mukati menyika saka maproblem akafananawo kana ivo pachavo vakagona kutaurirana vakaonesana nokuti hazvigoni kuti mutange kuda kundonaka kumberi kusure kuno kuri vamwe vachema saka ngavagone kubatana votaurirana vowirirana vava nechisungo chimwe chete kana vakava nechisungo chimwe chete vazvafamba zvakanaka hazvititi zvakanaka kutiti masankisheni akakonzerwa ndivana nhingi iyo nhau yese haisazi nguva yekutsvaga muroi kuti muroi ndiani akakonzera boitinoshoza kuti chinorowa nyika chii nyika haisi kunzi masankisheni chaaka akabviswa kana pasina kugadzikana hapana chinhu chinganaka kana zvakafanira kuti mvura yakasanaye munhu akarima munda wose hapana chinokuriwa saka kufanira masankisheni akabviswa mukati menyika yezimbabwe kana mukati menyika yezimbabwe usina kubatana zvakanaka hamuvi nekufamba kwakanaka utinhasi unono corruption iri mukati menyika yedu yakawandisa tikatarisa munzira kumabhodha kumapassport icorruption chete chete iri kuitika iyoyo saka zvimwe zvoda kuti mukati meutungamiri hwenyika yose vatange vatarisa ipapo vatumbure minzwa pauri haikuti kutanga tati ndakabayiwa nanhingi ndakabayiwa neamerica ndakabayiwa neuk necanada ndizvo vakabayiwa but ivo pachavo ngavatange vagadzirisana mukati menyika togona kuenda mberi nezvizhinji nokuti zvese kwatingagona kumhanya friday vanhu vakamhanya friday iri kubuda machicha daitoo zvakafanana izvo asi kanyaya kosha zimbabwe noutungamiri hwose ngavambosiya kukwengana vataurirana vagadzirise mutemo inodiwa munyika yakanaka haikuti zvimwe vanhu vamire nesaidi one kuti ngatifambe nenzira nesaidi rimwe chete kana tingakakura divini rimwe chete tiraka rinobheuka harigagoni kuva nebhalanci ngapava nebhalanci kuri zvive zvifamba zvakanaka bodi mukati menyika iri munongoda kuti vanhu vave nebhalanci bhalanci yakavapo nzira inofamba zvakanaka saka tingagona kuchema kuti ngaabviswa timada timadi toridza mhere savanhu vanochema kuti kuberepowatinyima penalty ivini pachenyu kumwisa kwenyu togokumwisa pachenyu hamugoni kumwisa pachenyu havagoni kumwisa penalty haibatsiri kana pasina penalty ngasachemera penalty ngati tigone kuzvimwisira nyika yedu ngatigone kuzvivakira nyika yedu
aiwaakira nyika yedu yedunafundisi tinokutendai chaizvo haaiwa nemashoko enyu amataurai tirikutendai vadzokora muri kunzwa zviri kutaurwa nevari kufona ava tipewo pfungwa dzenyu.
Yes, I want to take a second to educate Mr. Gaule on the issue of Gukurahundi. As MDC, our position has been very clear. We condemn what happened during Gukurahundi. We'll continue to condemn it. To us, there's no difference between Emmerson Mnangagwa and Robert Mugabe. It's ZANU-PF. We are fighting against ZANU-PF. Taka hapana takasiyana pakati paMnangagwa na Mugabe. In fact, if he knows his history, he will know that Mnangagwa was the architect. He was the mastermind of Gukurahundi. Because that time he was Minister of State Security. He provided the intelligence, he provided the propaganda and everything, and all the lies that caused the Gukurahundi to happen, they came from Mnangagwa's office. So we are not and will never exonerate any one member of ZANU-PF. So we continue to condemn that. The reason why we have sanctions is because of human rights abuses. Gukurahundi is also a human rights abuse. People were being abused. People were killed. So we are still against that. And then we go back to the issue of sanctions. They say America has imposed sanctions on the Zimbabwean people. He has imposed sanctions on certain individuals. If you look at the report that came out last week, America is still the most country that is providing aid and financial assistance to Zimbabwe to the tune of $3 billion. All that money is getting into Zimbabwe.
and it's coming from America. And if America had real sanctions against the Zimbabwean people, would they have allowed Zimbabweans or and the Zimbabwean government to use the U.S. dollar? That's huge. That's big. If they didn't want to help the Zimbabwean people, they would have said, don't use our U.S. dollar. Mm-hmm. But they've been using it. So where are the sanctions that he's talking about? The sanctions are targeted, and they are not affecting Zimbabweans per se. They are affecting those certain individuals. And ZANU-PF knows exactly what they have to do for those sanctions to be removed. They should start respecting people's human rights. They should respect the rule of law, and they should also open up the media web, the airwaves. We want to see President Chamisa talking on ZBC and then on ZTV as much as Emmerson Mnangagwa does. Mm-hmm. ZBC, you know, Badarwanevan, I see Mnangagwa, I see ZANU-PF. Why is he not doing that? Those are the simple things that he has to do. You know, institute electoral reform, political reform, and economic reform. Those are the things that he has to do for the sanctions to go away. And they will go away in a day if they do that.
Tombo kubate mrumu ipapo wa jokora, tishadzoka kwa muri regeti mbotora makola za loom, koma Simba. Hello, Tiriwadi. Mkoma Tinashe, sorry. Tokumbira o, tukutora ni muri kupi mkoma Tinashe.
Marare kutenwa.
Aiwa, paka nakatipe ufungwa dzenyu. Makaenda iri kumachi.
Ndina mbaenda kumachi na. Tinga ende kumachi iresi kumaveza kubatu kwa kumeseza ugotu kwa natuwezo.
Mm-hmm.
Uda kutishandisa.
Mm-hmm. Saka tipe ufungwa dzenyu.
Ata nita nukushandisa kwa.
Aiwa, paka nakatipe ufungwa dzenyu. Munoona senya iyo iyi yezvirango izvi.
Nyaya zirangu andifunga kuti iri kuaffecta ma ordinary citizens.
Mm-hmm.
Inyaya kuti vatungamiriri vedu vari kutadza kutomba pachezvavo. Vari kutadza kuita zvinodiwa kuti nyika ienderere mberi. They should stop abductions.
Mm-hmm.
They should stop rigging elections. They should stop killing people for no apparent reason, you know. How can they say Tendai Biti and Nelson Chamisa and wakano share the sanctions? Iwo vacho wakaisa sanctions, vari kuti takaisa sanctions nekuda kwezvakati nezvakati nezvakati nezvakati.
Mhm.
Tingati here tiri mumusha isusu. Tongomuka mangwana ona munda makarimwa. Anditika, utanga kuakiza ama yako kuti no ndiwarima munda. After that next do anoyo kutoro no ndinda karima munda wangu iwo ramba kuti no hausiri wakarima munda wangu wakarimwa na ningina ningi. How can they say Tendai Biti na Nelson Chamisa ndi wakanokola masanction as make sense varida kuti bata kumeso se vana veZimbabwe zvino vana veZimbabwe iko zvino izvi tiri kuona chakonzeresa kuti upfumi hwenyika huende kumawere corruption.
Aiwa, mashoko
corruption on a daily basis. If you go to my passport, my government institution, unozwa tsitsi mwanome. Kututore passport chayo, unozwa tsitsi mari dzinenge dzichedzerwa ne zviri kuitika masikati machena zuva rakacheka nyika.
Zviri kudedzerwa mari musati maenda mukoma timbonzo.
Ma 300 US kuti uwane passport. Badala mari yako inarati GS, obadala kwa mari yako mpaso yako ibude ipapo ipapo. Iwa mungu wati nyika imu ipi.
Ai watu nukutenda imkoma muwe nezu varaka nakacha isu kwa muri koko kutinwold. I was regretful. Vagaule, if you can come in and just comment on what Mr. Jokora said before we took our caller. Mr. Gaule?
Hello.
Yes, you can go ahead and comment on what Mr. Jokora said before we took the caller.
Okay, yes. Yeah. Let me go back again to the issue of Gugurahundi. Mm-hmm. I'm happy he has come out in the open to say really what happened during that time was bad. But then it's good that the government of America and Britain and some of these Western countries, they didn't punish the Zimbabwean government for what they did. especially for butchering people in Matabeleland region. And this is exactly what that is the government of Robert Mugabe. But by that time, Mugabe was their friend. One of their friends, one was their ally. And I remember at one time when Mugabe visited Britain, he was driven around with the Queen, was sent with the Queen. And it really, I don't know what they're getting this other honor. I've forgotten the title of this other, I've forgotten. But when Nkomo escaped, and when they wanted to kill him, mm-hmm. he escaped to Britain. And there, he lived there as a refugee. And then, it pains me a lot that those people, by that time, they didn't see, they didn't even punish the Zimbabwean government. They should have started from that time mm-hmm. if they talk of women's rights. It's already late now. And we are realizing these people have an agenda. And you are not going to forgive these whites for what they are doing. Their interest, I can see, is the land. Is our land. They're interested in our land. They're not happy with the land distribution that was done by the government. This is exactly what these people are not happy about. And they are hiding behind their finger. And let me also say this to this brother of mine, that my brother, functions are there. They are hurting the ordinary Zimbabwean. The ordinary Zimbabwean in the street. Mm-hmm. The ordinary man is suffering because of the sanctions.
Okay, Mr. Gaule, maybe let's just take a caller, and then we have PJ who's just joined me here, so he should be speaking to you shortly. Gibbs has just stepped out for a while. Hello, Mr. Oswell.
The Mazimbe.
Aiwa, takasimba. Makadi iko, tukutawara nemi muri kupi?
Tiri ku German.
Taurati nzwe, we ku German uko.
Tiriwali. And ndaza kukomenta angu pamusoro pamukomo wangu wa Gaule.
Taurati.
Zakuta. Ma sanctions are equal and but sanctions are put on Ezra. Why? Bam Bongo, my sanctions are Akunze Wane, Akakunze Wane, and did it. After that, when you dig into one of the Akunze Wane is my sanctions. Bakanyazongo, with my sanctions, Akunze Wane, Akunze Wane, and the food with my sanctions, they are this quiet. This is no fun of Tanga's right. I also use our rays. Vanhu vakawanda kutere vakafa vari kuurayiwa handitika negavhenmendi yavo yezanupf handiti but havasoda kuzvitaura izvozvo vanhu vokombena vachiti vari kuurayiwa vanhu vari kungoadhaptwa vachiitwa sei izvezvi zvavasi kuzviona saka vanhu ava ezanupf aka vanoda ngokuita zvemainterest avo ivo kuti mashansenzi akabviswa handitika ivowo dza vachibhuta the majority yese iri kusafa inyika ipi mimi yamunonzwa kunzi nyika hakuna magetsi nyika yemimi haune mapassport kune izvi mvura hakuna vanhu vakufana makorea inyaya yekuti miss government handiti dai kunzi yanga iri kambani Zimbabwe yanga iri kambani yakabva ari kudarada hakuna kambani nyika inomboranwa nemurano makuitwa izvi zviri kuitwa izvi
aiwa tinokutendai mukoma Thank you so much. Mukoma pana panhasi pari kupisa, saka tichati kuti timbokukatai mbijana tokubatai chaizvo munguva inotevera. PJ, I think you also have a caller. Okay, bye-bye.
Siyakwamukela kuhlelo mlalazi.
Yebo, mama ninjani?
Hayi, nyaphila wena unjani?
Nyaphila, isikumbuzo mlalazi. Ubalekile ubhuti wami uDube lapho.
Ari tsama.
Usebalekile. Wachiyela.
Abathwa nema sanctions.
Uyazi ukuthi ngilalela inkulumo lapha namhlanje ngivuta lapha ukuthi mawukhuluma ungumuntu kakhulu especially ama indoda lesi America leyo ekhulumela ibandla le MDC. Bakhulumela iHarare labantu abakhulumela iZimbabwe. Mina ngizokhuluma nje ngomuntu ovele esikhalangeni endaweni ukuthi kusemathebeleleni.
Yeah.
Lokhu abakhuluma la madoda la uyezwa nje ukuthi umuntu uma ehlele emathebeleleni just provoking abantu basemathebeleleni because kuncane lokhu abakhulumayo. Ngoba ama-sanctions akhulumayo ma abantu belwa kulanyulwa abantu abalwa bebabili. Ama-sanctions they don't affect abantu beHarare. Ukuhlupheka abantu bakithi umuntu ngale phansi esikhalangeni omakhulela ongakaze kufike khona umuntu okuthiwa umkhokheli yebandla angazi noma loo ndoda okhulume ulimi lelwakithi uyangizwa na but zamukuthi abantu mabelwa bebabili kulamula kulamula umuntu yedwa. So ama sanctions lawa alethwe iZANU-PF neMDC. So ukuthi izwe lakithi liye phambili kumele iZANU-PF neMDC bazinuka amakhwapha bahlale phansi bakhulume bekhuluma besezweni laseZimbabwe. Kuhlupheka abantu baseZimbabwe, kuhluphekiswa abantu baseZimbabwe. Ma kufa abantu seHarare kukhala bonke abantu. But ma ungananzeleli ukuthi abantu kithi nesikakhulu esikhalangeni unini safa from 1980 kubangwa khona ukuthi asivumelani nombuso weHarare. Namhlanje sekungathiwa into le makufa abantu abayi-6 sekumele izwe lakithi lonke lithe ngoba kufa abantu abayi-6. Mina ngivumelani nakho lokho ngithi no. Akube akulingane bantu bakithi ama-sanctions makakhitshwe. Makukhishwa ama-sanctions lawo ahlupha izwe lonke bese kuba nento okuthiwa i-devolution of power. Sihlonitshwe nathi sizimele. Inkokheli zakithi ma zikhulunywa zikhuluma zizwakale. Kodwa manje i-MDC le ibonakala ichaya abantu esathebeleleni. Azange ayikhulumele umuntu lose azange atoyitoyi i-America ukuthi why uchamisa nabantu bakhe bechaya abantu uThokozani Kofi. You see? So yonke le nto abayikhuluma ayikho, akuphela ama-sanctions. Ngiyabonga.
Hayi kulungile, siyabonga Sikhumbuzo.
Yeah.
Yeah. Mr. Mlalazi was saying these sanctions, I don't know which type of sanctions, but there are different type of sanctions that he was talking about, I would say. Mm-hmm. He says the sanctions are much more targeted at Matabeleland. How he comes to that conclusion, I'm not very sure. But he says they are more targeted to the because they are the people that are suffering much more than anybody else,
mm-hmm.
And so it's now there is an outcry because there are so a few individuals or few people that have been killed in Harare or in Mashonaland that the whole country and the whole world is now having an outcry, but. So many people have been killed in Matabeleland.
Mm-hmm.
That was his point.
Mm.
I saw that the time was up, so I couldn't pursue that conversation because it was going to be very long.
Yes. I mean, you know, he's entitled to his opinion.
To his opinion, yes.
Uh-huh, but yes, I think, you know,
I'll let my brother, Kaule, respond to that. Ubulale lancho, Kaule. Hello.
Yes.
Inkulumo yakhe leyo uthi yena abantu bakithi ngale ngasemhlubulweni wangezansi yelizwe yibo abakhanywe kakhulu ngama-sanctions lawo. Kukhanya ama-sanctions angkhona esiwakhulumayo khathi esikuhlelo la akhulumayo akhanye chiyeni. Kodwa ke ayenza ukuthi sithi ama-sanctions lawa nxa lisithi ngawakhitshwe engike ngakuzwa ngezinye ingcweti zithi zona laloba ama-sections la engasuswa lamhlanje akuyi kusinceda kangako ngenxa yokuba eleZimbabwe lilezikwelete eziningi njalo ezinkulu elingasoze lafa la nelisa ukuthi lizibhadale ngesikhathi esingaba ngesifitshane kumbe ngeside ngoba vele inhlupho esilazo vele ziningi ukwedlula just ama-sanctions. Silezikweleti, silenkohlakalo, asilokwephulwa kwelungelo loluntu. Yikho lina libona ngani nxa zingasuswa sibili kunganceda ngamafitshane umzuzu wodwa nje?
Ngamafitshane sibili kakhulu. Ngithanda ukutshayela ihlombe indoda le esanda kuqeda ukukhuluma le ndoda yakithi le ikhulume indaba ehlala ibalekelwa ngabantu ukuthi kwafa abantu abaningi ngapha ngale Mashonaland lithi sokufa abantu abangu-6 sokwenza umhlaba wonke ama-America bekhithwa izolo kube bengaphi bona abantu yikwakutshoyo ike sengathi sokuba njalo ukuthi yena ama-sanctions achaye thina kakhulu ngapha liqiniso thina yithi sasisala la emuva ngesikhathi senzana kusenziwa into zombhuqabulani thina Matabeleland region saba semuva ungakhayela into zonke zayenzela kaemashonaland khona ngale thina ngapha sasingalaludo lakabe thi lokuthi semuva simele siyenzele ukuthi semuva kakhulu imigwaqwa silayo lanilani kodwa ungakhambi emashonalandini kwa into zokusenza kale emashonalandi ngapha Matabeleland kwakungalaludo.
Maybe Mr. Jokora, just come in and give us your roundup because time is not on our side.
Yes, I'm surprised that Mr. Gaule is still supporting ZANU-PF after he's speaking so bitterly about what happened in Matabeleland. Because Mnangagwa's hands are full of blood, and part of that blood is the people that he killed in Matabeleland.
Thank you so much, Mr. Jokora. Thank you so much. Time is not on our side. Thank you very much. I'm Marvelous Mplanganya, who are here in Washington, PJ.
I'm Praxedes Jeremiah. I'm Emilio Gibbs Dury.
Please join us again on tomorrow. Let's talk. Ngati kurukurei. Tiwone sane tiri ipapo. Bye-bye.